Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on December 27th, 2017. And this is Live Talk's Diaspora Forum. I am Kip Stobe.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the aspirations of Zimbabweans living in different countries.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 o'clock.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
Thanks for joining us once again. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about various issues faced by Zimbabweans living in the diaspora.
These issues include the current political situation in Zimbabwe, prospects for 2018, elections set for next year, remittances and contributions towards the country's development.
Let's hear your views right now as the new year starts within the next few days. Don't miss our Facebook live streams on VOA Ndebele, VOA Shona, and VOA Studio 7.
And so tonight, we want to hear your views on the issue. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077, and we call you. Once you call, we get your number, we call you back. The number again, 001-202-619-2077. Please, if you forget the number, just call Gibbs.
Yeah, unjalo sibili uqinisele ujonga. Inombolo yakona iyaziwa kakhulu.
Yes.
001-202-619-2077. Kumele kube ingoma ukuthi nga umuntu eyizwa ahle chai khona ujonga.
Dizozo.
Yeah, so lamhla ke sikhuluma nge diaspora. Eh ngibambele uChris lamhla kakho lapho. So lamhla yimi sikhonkwanisa la.
Maybe uChris uhambele e diaspora.
Who's a diaspora?
Yeah, who's a diaspora?
Diaspora yakona eMaryland khona. So ke zulukandaba udaba esikhuluma ngalo namhlanje ngathi ludaba oluvumbonyiswe kakhulu sikhuluma ngakhona ukuthi abantu abahlala kwamanye amazwe abayizalwane zaseZimbabwe bathumeza imali eningi kakhulu ehanjiswa khona ngale Zimbabwe kuzobuya ukuthi ukhetho balubona njani siyakwazi ukuthi ukhetho phela oluzayo ukhetho lolu lamabandla amaningi azabe encintisa esimaziyo sibili ukuthi uyangena encintisa ukhetho lolu umongameli Emmerson Mnangagwa. Sekhethwe libandla leZANU-PF ukuthi uzangena khonapho. Siyakhumbula ukuthi owaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe kwakumele angene kodwa bamtshaya i-2 feet. So ngena ke u-Emmerson Mnangagwa. Kuzobuya ke nxa sikhangela lokuthuthukisa ilizwe leZimbabwe lina likubona njani? Kukhona yini elikwenzayo? Njalo lokuthi ezombangazwe khona manje lizibona njani? Khonapho ke nxa se-diaspora sicala lesiyalo ucingo siyalifonela lapha khona. Kunjalo futhi.
Ah ngiyaphila Gibbs. Nasi vadiwa vatereri nevatariri chirongwa ndichocho diaspora forum patent chikurukura kwete nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika chete ayo kana zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika tinokuti pindai muchirongwa chirongwa ndechenyu. Nasi tiroda kunzwa kuti vari kunze kwenyika zvikuru vanoti negore raakupera ira 2017 tinoona kuti vazhinji venyu ndovanga vakabata nyadzo pfume munyika kuburikidza nemari dzinotumirwa kumusha kuhama neshamwari atinoti maremittances pachirungu. Kwoitawo nyaya imwe yekuti 2018 kune sarudzo vazhinji vari kuti isuwe mudiaspora tiri kukontributa munyaya dzeupfumi hwenyika kupa nyaya yekuvhota apa tiri kuzosiyiwa kunze sei. Asi takambonzwa vimbiso yakaitwa nemutungamiri wenyika mutsva vaEmmerson Mnangagwa kuti vachatedzera bumbiro remitemo hatizivi kuti vanotedzera kusvika papi panyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvipinde musarudzo. Kwouyawo nyaya iyo yekuti diaspora vote munokwanisa here kuzenga muchivhota muri munzvimbo dzamuri tomboti hurumende yati aiwa votai muri munyika dzamugere vanhu vanokwanisa here kuzenge vachizviita izvozvo nokuti vamwe vanoti apa ndida kutanga zvakare panyoreswa kuvhota hatizivi kuti zvinechifambiswa sei asi toda kunzwa kwamuri imi vana veZimbabwe vari kunze kwenyika nevari mumusha munyika muZimbabwe nguva iyoyo ndiyenyu nhasi unoyu ndofunga unonzi kumakuerere.
Ya. Yeah.
Nukuti vanhu warugadzirira New Year gifts.
Mm, New Year.
Ya, yeah, atakagadzirira kupinda mu New Year.
Mhm. Mm what have you bought your clothes?
Ndichanzwa kuti amai vanitengera chi because vanoziva kuti New Year handipinde ndisina hembe nyowani.
I understand you blew all the bonus. So anyway, it's a warning.
No. Bonus tozoida kana takuendesa vana kuchikoro.
Yeah, okay, good. So yeah. I'm told that we are joined by Dr. Victor Chimutu.
Mm-hmm.
He's one of the top guys be Zimbabwe yatsoka. Maibuye is Zimbabwe.
Mm-hmm.
He's in Bergen in Norway.
Norway.
Mr. Chimutu, Dr. Chimutu, good evening and welcome to the program.
Good evening. How are you?
No, we're Wait. Fine. How's Norway?
Norway is fine, a bit cold, but and raining too in the city. You know, the city of Bergen is the most rainy city in the world.
Uh-huh. I think you can go ahead.
Yes, ndofunga nyaya ta unganira nhasi pano, Dr. Chimuti, ndiyo yekupembera kuti gore riri rapera takupinda mune rimwe gore. Tichida kunzwawo imi vari kunze kwenyika kuti zvii zvamunotarisira muna 2018. Uye zvii zvamunotaura pamusoro pegore ra 2017. Ndofunga rasarwa nemazuva achito kundakapfeka butsi ndingada enda verenga zvikumwe zvikumakumbo nezvomaoko ndiona kuti kwasara mazuva mangani.
Ayo. Inini chokutanga ndoda kutenda nokuti pakwa maita mukana iwowe kuti tikwanise kutaura nerujekerero weZimbabwe. Asiwo ndinoda zvekutenda vana veZimbabwe vari mudiaspora nekutsigira kwavanoita zvirongwa kana kuti struggle yeZimbabwe kuparticipate kwavanoita activities. Kutera kwavanoita nyaya, I think munoona madande mutande imomo nekufona maprograms kwenyu, it's something that we really have to appreciate. Chinhu chakanaka isuwo kwedu kuZimbabwe yadzoka. Vanhu vana veZimbabwe vari mudiaspora vanotibatsirawo zvakanyanya kuti zvirongwa zvedu zviende mberi, saka zvinhu zvakanaka izvozvo. Saka 2017 tinoona kuti participation yemaZimbabweans ari mudiaspora pane zvematongerwo enyika kumba zvanga iri mhando yepamusoro chaizvo. Ende ichocho chinhu chatoda kutenda, chatoda zvekuramba tichikurudzira. Gore rino muZimbabwe, I think itose nyaya yanga ichifara yavanhu yekuti vamugabe ndo Christmas yatatanga. Inise nimupenyu wangu ndo Christmas yandatangawo kuita vamugabe vasiri mutungamiri weZimbabwe. Saka chinova chinhu chakafadza vana veZimbabwe kuti takaona vamugabe vachisiya basa kuchipindawo vamunangagwa. Asi kupindawo kwamunangagwa koitawo kuti paite maexpectations kana kuti tarisiro dzine vana veZimbabwe dzakanyanya, dzakawandisa kuti chii vamunangagwa chavo chakwanisa kuitira vana veZimbabwe. So I think ipapo ndo patinoona kuti especially maZimbabweans ari mudiaspora tarisiro dzakanyanya ndedzekuti maZimbabweans ari mudiaspora apiwewo mukana wekukwanisa kuvhota musarudzo dzinotera. Ichi chinhu chakakosha zvakanyanya. Takaona vamunangagwa vari muSouth Africa vachitaura nemaZimbabweans ari mudiaspora vachikumbira kuti maZimbabwe ari mudiaspora atange kutarisa nzira yekuenda kumba kana kuti kuinvesta mari muZimbabwe. Izvi I think zvinokwanisika chete kana vana veZimbabwe wapiwawo marights, you know, for example kuvhota ikoko kunoita kuti vanhu vari mudiaspora vaone kukosha kwavo maringe neZimbabwe, uye kuti tionawo kuti hurumende iripo yasiyana nehurumende yavamugabe. So tinotarisira mareforms akadaro kuti vanhu vari mudiaspora vapiwe mikana yekuvhota. Tinotarisirawo kuti kuZimbabwe ikoko kutange kuita machanges atinoona nameso paground. Iko zvino vamunangagwa vari kutaura zvakanaka fani, vanopromisa zvakanaka fani, asi hatisati tangonyatsoona machanges paground. Hongu zvinotora nguva yakareba, asi tinotarisirawo kuti munguva shoma nene kana kuti panozosvika dzinonzi 100 days pane zvinenge zvaakutobatika kuti ichi nechocho nechocho. Ndichienda zvemberi ndichikurudzira kuti iwo vamunangagwa pane tinoona mumadande mutande imo munonyorwa zvakawanda kwazvo zvekunzi waita ichi, waita chino, waita ichi. Mutsvakurudzo dzinozoitwa zvimwe zvacho zvinoonekwa kuti hachisiri chokwadi kana kuti zvinhu zvinenge zvisati zvaitwa. Zvinogona hazvo zvisiri kuti iwo kana kuti maadvisor avo vanenge vaine chekuita nazvo, asi I think vanofanirwa semutungamiri kuti vadiscourage information dzakadaro dzinobuda dzisiri dzechokwadi. Nokuti kubuda kwadzinozoita padzinozoonekwa kuti hachisi chokwadi zvinodzikisa yatingati confidence muwano kuhurumende yao because vanhu vanenge vakufunga kuti ingori same propaganda iyoyo yanga ichitwa zvine hurumende yawa Mugabe even kana ZBC chayona na Herald dawo tirikuona kuti vachiri kungonyora zvinhu zvakanyanyisa zvinenge sati zvaonekwa pa ground kana zvekunzi mari dzakowanikwa mabhanga kana kunzi mitengo yezvinhu yatodonha yadzika zvimwe zvacho hasati zvaitika kana kuti hasati zvave kuitika saka ndokumbira kuti ipapo vamunangagwa kana kuti maministers are responsible for zvinhu zvakadaro wakwanise kubudisa mashoko anoita kuti vanhu varonyora mumadande mutande zvisiri zvechokwadi zvisaite izvozvo nekuti zvinodzikisa confidence yevanhu
zvakaoma manyatsodonongora asi hatisi kuti mapedza ayo nhasi muripo zuva rese yes Gibbs he talked about many issues maybe the highlights are that the Zimbabweans in the diaspora he thanked them for supporting or following closely events in Zimbabwe and their participation especially on social media and then he touched on the diaspora vote he said that's one of the main priorities for Zimbabweans in the diaspora looking at how they are contributing to the economy and then he said this is his first or this was his first Christmas without former president Robert Mugabe yes for the past 37 and a half yes and he said president Mnangagwa I think through his advisors they should guard against misinformation because he says there is a lot of for information and contradictions coming out of the same pot so he says I think this is something that the president himself should try to make sure that it's addressed and stopped because the misleading information will also taint his image
that's something that maybe we can discuss as we go
yes
so ngizokuye kutwa ke ecingweni lapha slow baba sizwe ukuthi silobani lijona njani mfowethu
hello
ngunduna mayezi mbani
yeah ngunduna mayezi
nduna mayezi usule mnyama nga singakhuluma
hayi sibene ngakhona
nduna mayezi into zabantu lezi into zabantu ubuya kanye njenge Christmas nyaphila kakhulu njani wena
hayi kancane madodana
ye akuthi ukuthi njoba la uhlala egangeni kolapho okufisayo sithi kwenzeka lezibapho kuyini
no mina isifiso zenzele sikhona kusukela nini lasekuqaleni kodwa indaba ekhona namhlanje engani lami sangibathaphathaphatha ngeyokuthi kungani ke namhlanje njengoba abantu bebonakala ukuthi makufika ikhefu elinye ngelinye kuyaphithizela emabhoda abantu befuna ukuya emakhaya abo kodwa namhlanje bese kusiyobale kugqugquzela ukuthi abantu kabaze ekhaya kuthengiselani injongo yabantu bona bayafisa ukuba sekhaya labo that's all kuphelela lapho okufunekayo yikuthi uhulumende katshintshe izinto ngokwenza hayi ngokukhuluma ngoba singananzela sibuye lamuva kungasikho ukuthi ngilwisana lo hulumende okhona kodwa kimina uhulumende lo bevele khona la ubaba umnangagu ubavele ekhuluma ngama changes noma akade lokho ekona lapho ngoba singakhohle ukuthi i constitution yethu entsha iyenziwa kulabo mangwana bezani PF futhi besithi layo iyafuneka ukuthi iyenziwe Zimbabwe ya promise ukuthi izaguqula kodwa nalamhlanje so ama promises semaningi kakhulu ake simeni ngakho konke lokho kwama promises akwenziwe kona mathupa sikubone sibe sesibuye lekhaya ngoba uma sithathwa nomuntu ngale endasengikharejwanga yibo ukuthi sibuye ngapha kodwa uma sesibuyela ekhaya sizabuyiselwa futhi ngumumo abame nje ukuthi bakhulume ngakho lokho bangakuthinti abayaze bethule wayi namhlanje indoda efuna ukuthi ikhombise umfazi mhlanoko ihlimtshela ukuthi ngifuna ukukuzalisa abantwana 20 hayi umfazi ahlathile uhlanyamuzi
ye kunjalo sibili kodwa nonke sikhangeleke ezokuvota lezi uyisifiso sakho isithini khonapho
kufuze sivote silapha lapha esikhona ikho kuthiwa yinguquko ngoba amanye amazwe ayakwenza thina singehlulwa yini ngoba okuningi esikwenzayo emakhaya ngale thina singapha ukuthi imali yalibonakala siyakwenza bakuyemukele xa siyivoti bazakwana kanjani okunye sifundise ukukhangelele kuvoteni khonapho bona laba abafana bale hashtag laba yiba bafuna ukunandelelwa bona laba abantu bangakwemukela njengendlela nje khonapho kulilihlo lokhozi sibilofana ukubonakala le hashtag yabafana bezani labo kuzaqonula abantu futhi khona lapho so abantu bababeke ifoundation yethu ngendlela ukuthi ama-election wazasikhomba ukuthi sisuka ngaphi siya ngaphi hayi ukuthi kanti aziziqale ngokuphathaphatha into ey'ningangeke
kanti besabani vele ukuthi livote
angithi ayibona ukuthi nhangweni yabe ivele lokho ibuyela khona phelana ukuthi wena ungatshili kunzima ukuthi utshintshinye ukuthi iselile ibhanti uyalunywa ya sisayesaba khona ukukhana thina nxa bona lethi sebekugugukile basazi ukuthi kulabantwana bezimbabwe okwenza ukuthi namhlanje u-ed ubrazil ethe ngapha athi kulabantwana bezimbabwe useyazile mayeyazile kakubeke obala ukuthi thina ngeke sithiye imisebenzi sisiyavota sivote silapha esikhona ngoba le mali besiyithumela sivele siyilapha
phosele ukugcina ntona mayezi
engingakufisa nje ngikukhangeleleyo ukuthi ima ilizwe lethu lingatshintsha libe kakuhle wonke umuntu angabuyela nje asibuyeli ngalangalinye sizabuyela ngendlela esiyibonayo sonke ngokwahlukeneyo kodwa sonke sigcine sithe gwaqa sabuyela ekhaya kodwa sikhangelele sonke ukuthi sibe ndawonye njengomuntu omunye layo i-d ayikhuphe yonke into kade yonakala leyana kade yibona siyibone lathi ngamehlo hayi ngomlomo ngoba ingaba ngomlomo izasipende la mazwe lawa agcina ngaphesi cwathi into zingazange zilunge kuthiwa sokulungile kukhulunywa ngomlomo sicala ukuthi sonke singabambisana noma lohulumende okhona yelo xa yavotelwa ngabantu bonke lathi savota samfisa ngoba ovotayo asikwazi ukuthiubani uzathini kodwa sicala sonke sivote eslangezayo esithengisa ukuthi uzasibonisa i-future hayi no problem singaphathisana layo ngoba esikudingayo kasuya muntu sifuna into zethu zisilungele labantu bebethu namhlanje silala lapha labantwana one room namhlanje abantu babethu asikwazi ukuthi badlani bayenzani impilo ukuthi namhlanje ngimgoqa umntwana ngimtshela ukuthi namhlanje what angeke akuzwisise ngoba lami ngiku-confusion so sicela ukuthi into yethu kayihleleke ibuyele njengoba yayikho khona kubo-1980
ye siyabonga kakhulu-ke nduna mayezi ungadina lokusasa mfowethu
hayi nami ngiyabonga madoda nenze kuhle
hayi sibonge kakhulu unkosi ukubusise ba
yes
Gibbs
yeah so what you were saying is that you know there should be less talking in terms of you know the Zimbabwean leaders so they talk too much and you know they are seeing, people are saying no progress on the ground
okay
so they must just shut up and do and what they're supposed to do walk and this says they shouldn't be told to go back home the situation at home is going to force them or make them to go back home. So he says all this that is being done is only some kind of political machinations by ZANU-PF. So they're not following it much, you know. Mm-hmm. So let their works be seen.
Be seen, okay.
And then lastly, I think what is important was voting. He says they need to vote where they are. Mm-hmm. You know, he says Mr. Mnangagwa should come openly on this issue and declare that Zimbabweans in the diaspora are eligible to vote.
That's okay.
Period.
Regai tinzwe kune vamwe vateereri tina vamaposa vari parunhare vamaposa vachipinda muchirongwa tanzwa zvakare kuti ne vanonzi mukoma tina mambeu weZimbabwe Citizens Forum tichavachingamidza regai timbotanga tanzwa kuna vamaposa vamaposa makadi
ndiri pangu mambo wangu makadiwo
mambo ndimi muri kupi
ndiri kuEastlandani
Eastlandani yekupi kuZimbabwe kuLondon chaiko iko
kuEastlandani South Africa kunonzi kunomphelelo
okay kuri sei kuEastlandani kunotonhorawo se kuLondon here
kunopisa izvozvo kuri kupisa zvokuti
haiwa ndokusiyana kwenyika asi mastari mamwe chete tipeiwo zvamunoda kutaura pamusoro pechirongwa
pane nyaya yatakumbira obhari nyayai mobhara muchingoidarikira inenge isiri kunyatsokunatsi kuonekwa zvakanaka panyaya yevanhu vari kuno kudiaspora kunoku
ndei
kuno kudiaspora muno musouth africa kana tikada yedu kuti tilimite manhambers ari kunoku tingati otherwise tikati 1 million ndeta kutaura hedu vashoma asi vari more than 1 million but vanhu vari pamaspecial dispensation permits 200,000 something, which is less than a quarter number. Saka vazhinji hatina mapepa asi kumusha toda kuti dzokere ende tachida kuti bekwakwanisa kugadzirwawo inenge amnesty period yokuti kana takudzoka tisatorerwe dzimota dzedu kana zvinhu zvedu zvatinenge tashandira kuno paborder ende kana kuti tikwanise kuwanikwa mapepa anenge achitizivisa kuti kana tiri kuno kuende tiri kushanda zviri pamutemo mapayslip tinawo zvese zvese tinazvo tinoshandisa mapepa epasi pemuti.
Saka anenge achitora zvinhu zvenyu ndiani?
Pabhodha tinodzaka kuti kana ukasvika une motikari yako yakatenga inenge yakudiwa juti kana wanga usina pemiti zvonzi wakaiwana sei?
Asi mune maiwanawo sei vamaposa kungobvunzwa hangu?
Tiri kusevenza zviri pamutemo tinotambira mari but hatina mapepa nokuti maweyi zvokuti ukwanise kuwana pemiti anoshupa asi tindori pamakambani.
Saka hamugone here kungoburitsa matsamba amune makwanisa kuwana nawo motokari morakidza vepaimmigration nokuti chavanenge vachida iproof yokuti mota iri musita menyu makaitenga papi mune matsamba emota iyo here nokuti kana muchikwanisa kufamba nayo muSouth Africa zviri pamutemo handifunge kuti pangaita dambudziko rokuti mupinde nayo muZimbabwe kufunga kwangu chete.
Vanoda work permit. Kana usina work permit havai recognize zvese zvese izvozvo.
Vanenge vakuchaja
vani inotorwa paborder yopakwa kukonzwa wanga usingasevenzi kana kuti wakaiwana nedzimwe nzira.
Vanenge vachidaro iSouth Africa immigration kana kuti vekuZimbabwe?
VekuZimbabwe ndo vanotonetsa because vekuSouth Africa havana problem, vanokutenda. But vasvika kuZimbabwe motikari dzese dzakapakwa paipa muyadhi muborder muyeme ndedzevanhu vanenge vatadza kuburitsa mapemits asi vanga vachisevenza kune dzimwe nyika kuBotswana, South Africa, Zambia, wherever.
Aiwa ndofunga
chazvo. Ndiye ayo yekuti beta kwanza kuwanikwa period yekuti topiwa amnesty kusvikira kuti huyai nezvinhu zvenyu kusvikira musvakati mopinda moenda kuzodzokera musha mutorerwe.
Okay, aiwa regai tigozo ikurukura ndofunga taitawo rombo rakanaka nokuti tine vanonzi vatino mambeu vesangano reZimbabwe Exiles Forum rinoshanda nezvizvaro zveZimbabwe muSouth Africa ndofunga vari kunzwawo nyaya iyoyi.
Ya nokuti vanhu vasina mapepa vakatowandisa kudarika vanhu vakabvumidzwa kuita mapepa.
Aiwa hapana dambudziko. Saka gore rinouya zvii zvamunotarisira? Tombotarisa mune ramangwana.
Gore rinouya inini mwoyo wangu aida kuti ndidzoke kumusha because izvozvo ndave 54 years. Ndakatanga ndichisevenzera kuBotswana, ndasevenzera kuBotswana ndine mapemits angu ekuBotswana. Then ndikazotransfera ndawana rimwe basa kuSouth Africa nesemu company but the permit yangu yekuBotswana inobva yaexpira ikokoko kuno kuSouth Africa. Saka ikozvino ndakuda zvokuti ndidzokere kumusha asi manje handichina mapepa, mapepa angu angari kuBotswana.
Pane dambudziko. Ndofunga makagara pasi munogona kubatsirwa naivo vana vamambeu vazvinzwa tichavapawo mukana wekunge vaizotaura pachirongwa pano. Tinotenda zvikuru vamaposi.
Kana vachikwanisa vatimuvape nhamba dzangu vagondifonera because ndiri kuzama kubatsirika mari yokumiramira ndinayo.
Aiwa it's okay, yeah. Regai tigozo wanzwa tichavapa mukana. Thank you so much.
Ndinotenda hangu.
Gibbs, Mr. Maposa. He's 54 years old. He's based in South Africa, East London. He's lamenting problems that are faced by Zimbabweans trying to return back home with whatever they would have bought, like vehicles. He mentioned vehicles.
They're being pounded.
Yes, they are getting pounded at the border because they failed to produce documents that makes them work in South Africa legally, which are work permits. And he says he's requesting at least an amnesty for those who want to return home and return home with their property, whatever they have.
We're happy that we've got Mr. Tino Mambeu of the Zimbabwe Exiles Forum. He's based in South Africa. Mr. Tino Mambeu, how are you? Mr. Mambeu?
Hello.
How are you doing?
I can't complain. I am fine. I'm sure. I'm very well.
Wonderful, sir. So there was a caller just a few seconds ago who was saying that people cannot cross using their cars or any other property that they would have acquired in South Africa as long as they don't have permits. So what is the situation like concerning that issue?
Well, let me start by delving into the issue of motorists that would have acquired motor vehicles in South Africa.
Mm-hmm.
For one to be able to acquire a motor vehicle in South Africa, he has got to have what we call a traffic register. And the traffic register is acquired under normal circumstances. It is acquired by somebody who would have had a work permit on their passport. However, our people are still going the other way around to acquire a traffic register document that therefore enables them to move to Africa. But now as they go to Zimbabwe and they reach the border on the Zimbabwean side, that's where most trouble comes from on the Zimbabwean side.
Mm-hmm.
Because the people at the CID section, there where you declare your vehicle, they look with your passport and check to see if you have got a work permit.
Mm-hmm.
They do not care whether the vehicle is in your name or not. And we have always cried about that. And they said people are stealing motor vehicles from South Africa. And they are crossing with those vehicles into Zimbabwe.
Mm-hmm.
Right. That is the reason that they have.
Nimbo kubata emuromo wa mambeu, taita mwemterira ane nare inengeri kutinetse iri kumboita ishidona. Rekaiti ngonzwa kuna madzibaba Aaron wariku Zimbabwe, tivatadzoka kunemi wa mambeu. Madzibaba Aaron makadi.
Nikukoka na mwepo.
Aiwa tiro wapenyu, tinongo kumbira kukomborerwa na madzibaba. Aiwa, zvinofadza kana tikati chiwanawo imi muchititsigira.
Aiwa, ndinokutsigira izvo nazviri zvinenge zvakare dzipakati pakati hadzirere kuti rimwe chete.
Ndizvozvo. Saka chii chinoita kuti muone kuti sarudzo dzaitwa zvakasununguka kana dziri free and fair? Vamwe vari kuti zvino zvapaita kupindira kwemauto pakushandurwa kwehurumende vanotyirawo zvakare kuti dzimwe nguva musarudzo idzo dziri kuuya mauto anogona zvakare kuti vakunda musarudzo handiwo hativadi. Imi munoona sei? Munofungidzira here kuti zvingaitika izvo? Aiwa, maita basa zvikuru baba madzibaba Aaron. Thank you so much, Gibbs Madzibaba Aaron. He says he wishes the 2018 elections are free and fair.
Mm-hmm.
And on the issue of the military, he says he's not sure whether they will accept the outcome of the 2018. He says,
Ah.
Yes, but he wishes they will accept the outcome of the elections in the event that the opposition wins.
Yeah. So, yeah. Dr. Chimuntu, are you still on the line?
No.
Now, tell us, you heard this caller saying that there's this fear that maybe elections won't be free and fair, and the military may not actually in the first place admit that they've been beaten hands clean or hands down by challengers. So do you share the same opinion or you've got another kind of view?
I think zvataurwa nemuteereri nakola ichokwadi. Isu kwedu kuZimbabwe yadzoka maibuye iZimbabwe sekuziva kwenyu tine atingati ma structures kana kuti membership iZimbabwe yese. Tinowanawo feedback kubva kuma Zimbabweans munharaunda dzakasiyana siyana vachiita uranyaya iyoyo. I think izvi tikatarisa 2008 tinoona kuti mauto akapindira mune zvema elections. Tisati tatombotaura kupindira kubviswa kwakaitwa mutungamiri muna 2008 mauto akapindira pa presidential runoff. Pakava nekushungurudzwa kukanyanya kwevanhu. Vanhu vakaita sana Engelbert Rugege iko zvino wava political commissar vachitaura mashoko iwavo ekuti vanoda kuti vashandise violence. That's 2008 iyoyo. Vachiti vanhu vanenge vanganga vasina kuvhota zvakanaka vanoda kupangwa neviolence. Zvikava zvinhu zvakaitwa zvikadarika. Tona zvekuti iro gore rino mauto apindira mune zvematongerwo enyika kusvika kuita kubviswa kwaitwa vamugabe. Kwete izvozvo chete, asi pamaappointments akaitwa navamunangagwa mucabinet. Kunyangwe zviri pamutemo kuti vechiuto vanenge vakasiya basa vanoiswa muhurumende, tinoona kuti kune vechiuto vakaretireiswa kuti vapinde muhurumende. Kutosanganisira na vice president wedu iko zvino wachiwenga. Chinoonetsa kunyangwe zviri pamutemo, asi chokwadi chiripo ndechekuti influence yavo mune vechiuto inenge yakachanyanya. Wachiwenga, vanhu vakaita sana na SB Moyo vachine influence yakanyanya kune vanhu vari muchiuto. Saka zvinoita kuti pave nekutya kwakanyanya kuti varume ava vangasiye mabasa avo here, atingati kana kuti mapermanent positions kana kuti contracts kana kuti riya basa raunoziva kuti riri more secure. Wonoti basa raunoziva kuti ringori ne 6 months, 6 months contract. My elections tikasvika pakuti opposition yahwina, vangasiya here basa kana kuti vanga retire here? Zvinoita kuti vanhu vasave nekugutsikana nazvo kana kufunga kuti zvinhu zvingaitike. Saka I think chinoda kuitwa ndechekuti mutungamiri wenyika vamunangagwa vanogona kukurumidza kuita mareforms, kusanganisira maelectoral reforms, mamedia reforms. Zvoitwa nekukurumidza pachena kuti vane chinangwa chekuti takananga kusarudzo dziri free and fair. Iko zvino zviripo kutaurwa chete, asi hapana chati chaitwa. Zvandambotaura ZBC nana Herald vachiri kungonyora nyaya dzakarerekera kuhurumende. Tikatarisa kuzek ichiri kungoita basa rayo, but inoita basa rayo zvakarerekera kuzanu PF. Saka paka I think ma reforms akakurumidza kuitwa paine time, zvinoita kuti vanhu vaite confidence nekufunga kuti ma elections angaitwe murunyararo uye zvakanaka. Uye muteereri ataura zvenyaya yema observers, pakakwanisa kuti paitwe ma reforms iwavo, then ma international observers opiwawo mukana wekuongorora maelections, including vanana Sadak maregional partners edu. I think zvinoita kuti maelections aonekwe nenzira yakanaka. Chandingangoda kukurumidza kuti ndechekuti mareforms ndiwo ari kudiwa nekukurumidza, ndo zvingaite kuti paite confidence, asi pari zvino kutya kuripo ichokwadi.
Thank you so much, Dr. Chimuntu. Rambai muri parunare. Tine muteerera atibati yekwekanguva Gibbs. Tina mukoma kumbirai. Makadii mukoma kumbirai?
Mukoma kumbirai vakasimba, makadii baba?
Aiwa, ndiri mutano zvikuru. Muri papi pamuri kufona muri?
Ndiri kufona ndiri kuCape Town.
Cape Town. Ndongonzwa kuti guta iroro hanzi rakanaka zvokuti kumana ndobva ndadai ndine mari ini ndambopindawo muCape Town.
Aiwa, muchauya henyu zvichaita.
Zvichaita rimwe zuva chete.
Vaukuya kwamuri ikoko.
I know. Tipei tinzwe pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukurai.
nyayanda inzwa baba uye ndatenda nokufara kupinda muchirongwa. Chimwe chandoda kutanga kutaura maonero angu sezvinongoitawo vamwe vanotaurawo maonero avo.
Ndizvozvo.
Nyaya yekuti isusu vari mudiaspora tivhotere kwatiri inyaya ingatisunungura. Nekuti kutaura chokwadi tine zvimwe zvimabasa zvichiri kutipa kuti tirarame uye tigone kuraramisa vamwe bheke kumusha. Kuti ndisiye basa iroro ndichiudzawo mushanyi andiri kushandira kuti ichambomhanya kunovhota pamwe ndichanoita vhiki pamwe ndichanoita mwedzi pamwe ndinenge sevamwe vari kumusha izvezvi vari kuholidhay paari kudzoka kuti ai kubasa ari kuda kudzokera futi mazuva ano munzvimbo matiri hazvisisina kunyatso isu hatina sekiriti yemabasa edu semuenzaniso kuti ungatobva watombopota uchienda uchidzoka paunenge wafunga kana panodiwa nevamwe zvinenge zvakanaka kuti shuwa tinovhota tirege kuzochema nevakavhota but isuu tinovhota kana tii hurumende katitendera kuti munzvimbo dzatiri sekunocape town toitisirwawo polistation one johannesburg p e ndungopahangu semuenzaniso tinogonawo kuti vanhu vanenge vari munzvimbo imomo vakwanise kufamba vachinovhota vachidzoka vachienda kumabasa kwavo ndinofunga zvinogona kutiyamura chaizvo kuti tivhotewo uye tingafara chose and ndinoona ruzhinji ruchinokasta mavhoti avo nauga yekuti tidzokere kumusha kusina development iri kuonekwa hababa ndivazhinji pakutaura zviri nyore sekutaurawo kuri kuitwawo navamwe kuti mutungamiri wenyika ari pamapromises akawanda mapromises mazhinji wandiri kutoonawo kubva kuhama dzangu nekushamwari dzangu vanotaura chiti tokudzokera kumusha kana ndiri seni munhu asinawo project yandiinayo kumusha kana a small business randiinaro kumusha ndichitomirira kutoitwa kunoemployiwa nekambani kana nevanenge vaine zvavakaita iko kuchitotambudza kutanga paekonomi mari yekuti vanhu vashandise circulation of money in the country yacho itoripuwa ndinonodzoka ndichiitei ivo vati vari kuda kudzoka semuzvandambonzwa mumutaura achiti uyabhasi mamii miliyoni aingotaurwa ake ati azotaura nenhaurwa dzemota mamunzwa ichokwadi kuti takawanda zvakadaro tomboti miliyoni only 1 million people in South Africa tese todzokera takadaro kumusha tiri kurowedzera nhambari nevanhu vagara vari kumusha vasiri kuwana mabasa tinenge tasvikako tonoitei. That is my question. Ndiona kuti izvozvo idzingava nhema baba kuti vanhu vataure tichiona chokuti tiri kuva toda kudzokera mwoyo wokudzoka uriko nokuti kumusha kwedu uye tinoda chaizvo but tinogona chete kudzoka kana kwaani development zvinhu zvaakutanga kurongeka uno kufambika because isu tikabva kunoko kwacho ito ipapa ndichinzwa muchitaura uye vanhu vazhinji vachitaura kuti vanhu vari kudiaspora ndovatombomisa ikonomi yenyika kuti irambe ichitosimukira kana tese tikadzokera huchi minzi nezvazviri nhasi ikonomi yacho inobva yatota flat to zero panenge
pasimukomakumbira kumbira ndo pamwe paya pakamboita mutauro imwe nyaya takambokurukura pano pachirongwa yekuti vari kunze kwenyika vainzi nevari kumusha mboramba muri ikoko nokuti moda kuzongouya isitavaka nyika muchingoti ngavatange vagadzirisa zvinhu ii moda kuzongouya kunopupura yafa kare
ipapo pari right ivo vari kufunga kuti vari kugadzirisa nyika but kuti ivo vakwanise kugadzirisa nyika inyaya yekuti kune akavabata musana kune sapoti yevanhu ivavo ndivo vanhu vari kudiaspora dei ni musiri koko kwamuri kuwashington tingada here si takwanisa kuita mukana wokukufoni wokuti titaure pachirongwa sezvatuviti tingadai tisina imi munoziva nhau matorerwo mazvibudira dzinoita munyika medu nerestriction iripo yese vazhinji tingadai tisina this kind of freedom kuti titaurewo saka ivavo vanenge vachitaura izvozvo kumwe kwacho kusanyatsokutarisa zvinhu zvese kana mativi ese kuti ari kunze kwenyika chii chakanakira kuti ange ari kunze kwenyika ini ndiri kuno kuzimbabwe chii chakanakira kuti ndinge ndiri muno muzimbabwe zimbabwe haiva kwene munhu ari muzimbabwe chete inovakwana vanhu vese vemuzimbabwe sezvazvanzi zvezimbabwe ini mune mari yamwe totumira mungatadza pamwe mune mudzimai wenyu koko but mubereki wenyu ari kuno kuzimbabwe muri kutumira mari iri kuya kuzoshanda muzimbabwe haisviki mumaoko emubereki straight inotosvikira kumabhanga vemabhanga vomboita nguvo zvavanoda nemari iyozotapudziwa ichizopiwa mubereki wenyu zvese mataxes achitorwa saka munhu iye ane kufunga ikoko kwekuti ari kuvaka anoda kuti isu tizosvika kumusha avaka musha ega handioni sekuti akanyatsokugona kutaura
Aiwa maita basa zvikuru mukoma kumbirai. Regai tigonzwa
vamwe. Ndapani chidiki chekuti ndipedzise chidiki diki.
Tukuitira vamwe vapinde muchirongwa.
Kande ndinomhanya izvizvi. Hamuzopindureni. Chidiki chekupedzisira ndaichida kuti nditaure pamusoro pemutungamiriri nemapromises ake. Ini ndaiona kuti dei mutungamiriri achitaura zvaanotaura akatanga kutigadzira mari yedu inonzi mari yemuZimbabwe chero isina value. Zvaipa vanhu vanoda kuinvesta mukana kana simba chero vane masimal businesses kuti vatangisa mabusiness kana ivo vagara vari muZimbabwe vachiita mabusinesses avo kuti vazive kuti mari yatirikushandisa haina value but iri mari isina kufanana nebond rekunzi richaexpire kuitira kuti vanhu ivavakwanise kutenga mari dzimwe nyika vachikwanisa kunohodha zvinengwaru zvine rugadzikano kuti mitengo yezvinhu munyika irege kuramba ichikwira pane kuti vanhu
vanguva yabva yati
doda kuzotenga neimwe mari
yabva yadonha nguva yenyu. Thank you so much. Regai timuzwa kuti vamambeu tavabatisa kwenguva yakareba kuti vanoti chii. Pane mumwe muteereregi.
Yes, lo baba Musunduzwa Ndlovu usecungweni. So afike kuwe baba mambeu, siyabuya kuwe in some seconds. Baba Musunduzwa Ndlovu kunjani? Baba Ndlovu uyangizwa?
Ngikuzwa kahle Mr. Dube.
Uchona njani mfowethu?
Asiyachona futhi mkhulu.
Ye, akutsho ukuthi wena isifiso sakho isime ngapi inxa sikhangele eZimbabwe?
Mina Dube isifiso sami ngifisa ukuthi nje manje thiwa kuzovota njengamanje khona lekhaya. Ngifisa ukuthi nje lati sivotele khona lapha esikhona kona lamazwe sibiyo sivote lapho sizobona khona ukuthi hayi izwe leZimbabwe libuyile. Ngoba manje ma kwakuthiwa sifanele sigibela lapho siye ekhaya kimsebenzi yalesi nengakuyo angeke ukwazi ukuthi ngemva kwevoti kuzoyenzakalani. Ngoba manje ma ngatshiyela umsebenzi ukuthi ngiyavota le ma ngifika la futhi egoli ngithole ukuthi hayi umsebenzi uphelile kufanele ngibuyele ekhaya angazi ukuthi ngemva kwevoti kuyenzakalani mebe ukuyoliwa-ke ngoba sazi ukuthi kuyenzakalani. Uyabona? Njengamanje into ebesingayifisa ukuthi bayihlalele phansi bona njengabaphathi bona baphezulu ngoba lathi ngike sihambe phina sifinyelele sehlika ngakhona kodwa sisele ukuthi bayihlalele phansi basinikeze lathi sifake amavotethi sikhona lapho lapho esikhona. Sesiyobona ngemva kwevoti-ke ukuthi hhayi lelo thuba siyolithola yini ukuthi sihambe siyefika ekhaya imisebenzi sikhona na.
Ngoba
njengamanje ubaba ubathi ngubani lo ngenile umnangwayi
umnangakho
ya yena lo baba umnangakho
ye
ane ule stamp talking ulimi lwasegola abafana bathi stamp talking ekhaya ngathi ule limo lomnandi. Uyabona uyakhuluma nje uyakhuluma kodwa-ke ivoti iseduze ngibola ngathi uthenga amavoti ngamanye amagama. Mina ngizokholwa ngemva kwevoti ukuthi hhayi ngempela ngempela uzile lubaba nami angeke nginali ukuthi elami ivoti ngifake kuzanu p f ngifake ngoba ngiyabe ngibona ukuthi utshintsho lukhona.
Yes,
manje injabulo lothando kusase-eli ukuthi abantu bejabule ngoba ivoti ayikabi khona sibonani ngemva kwevoti lapho esizokholwa khona ukuthi hayi sokuright lapho ngiyaphisa ukuthi ngivote mina nginje eZimbabwe angikaze ngivota kangikwazi lokuthi ma ngithi ngiyavota ngivota njalo. Kangikaze ngivote phela eZimbabwe ngiyafisa ngisazi ukuthi ma kuthiwa kuyavota lami ngisazoqala ukufunda.
Ngathi ubesabani ukuthi livote kwinokwesejwayela
ibutoti kulo butoti obukhona zimethi Mr. Dube laphana ezitshayela lapha zimethi ezikhona. Nobutoto obukhulu aluba basivumela nje sizivotele aluba hayi kuhle mpela besizovota futhi kuhle futhi ngivote lami ngelokhu zeni yami engizwa ngaphakathi ukuthi ngivotela kanjani ivoti utshintsho silibone ukuthi hayi eZimbabwe lukhona utshintsho nanti kuyabuya mpela lubaba siyaqhubeka simthandi ngoba manje uzile lo tshintsho ngaphandle kwalincindezelo ebesikuyo obungakwazi lokukhuluma ukhulume ungakhuluma kabi ngopresident somele ukotshwe orumele ushaye yabona kathi noma esezinto i-wrong akumelanga ngikhulume kahle la South Africa yebo basibiza ngamakwerekwere basibiza ngani kodwa ma sifuna ukukhuluma ngozumu ukuthi yenza into embi ngiyakhuluma esiradeni namapholisa engizwa abambopha abangenzile kuyabonakala ukuthi hayi ngikwelizweni eli-free yabona. manje sokungenzeka futhi after vote yona leyo ngoba manje ngabezwa abantu baseZimbabwe bonke bakhuluma ku-ground. Ngemva kwe-vote selingavala umuntu wazwakala futhi ekhuluma ku-ground ashaye or aboshe. Asazi ukuthi kuyenzakalani. Uyabona?
Hayi, siyakuzwa kakhulu Ndlovini, ungathunela kusasa mfowethu.
Hawu, siyabonga Mr. Dube.
Ye, ubele impela fike enhle njengoba nyakwasithi iyasondela khonapha.
Hayi, siyabonga ndune nkulu.
Ye, so that is Mr. Msundulwa. Msunduzwa Ndlovu. He's a man of his words. You know, he was saying that all what they need are free and fair elections, and you know, they want to vote wherever they are. Like if you are in South Africa, you're supposed
just
to vote from
vote
there.
In South
but
Africa.
But he says the problem is, you know, it's not guaranteed that they're going to be able to do that. And secondly, if they are as being asked to go back to Zimbabwe to vote there, how do they leave their jobs to go and, you know, vote?
That's
what
this.
He says, somebody will leave his job,
yes,
go to Zimbabwe, cast his vote, and goes
come
back to
back.
South Africa, no job. And at the same
place
time,
is filled
that's what I
by another oh, Zimbabwean, maybe.
You see? Mm-hmm. And he says, at the same time, maybe there could be some violence or, you know, some banning of some sort of certain issues like Kukuraundi, mm-hmm, you know, issues. And he says, basically, freedom of speech may be limited soon after the elections. So he's fearing for his kind of life. And he says maybe these people are cooking election results.
Okay.
So that's where he is right now.
That's fears.
Says celebrations as of now, no. You can't celebrate that Zimbabwe is this a new country. No, he says no.
Okay. We can hear that, I mean, a response from Mr. Mambeu. Va Mambeu. Tine urombo paenda mbokudimurai muchitsanangura nyaya dzimotokari maybe makati nyaya dzimotokari ye kana maamusati maipedza mangoti 30 seconds mamapindura nyaya yekuti vamwe vari munze kwenyika vari kutya kuti if we go back to Zimbabwe, especially those in South Africa, we are saying if we go back to Zimbabwe to vote, when we vote, cast our votes, vote for whoever candidate, maybe the outcome will not be accepted by the other party, or when they go back to South Africa, they will find their jobs filled by maybe other Zimbabweans, or they will lose their jobs.
Let me just go back to the issue about the cars.
Yes.
So as I had indicated earlier, that you know, there were troublesome elements at the border, especially on the, you know, Zimra and those police officers. They were rogue. They would make sure that you cannot cross with your car. But we are also hoping that with the coming in of the new government, things are going to be made easier for the benefit of the people of Zimbabwe. So that is quite the effect. And you remember that even crossing with cooking oil at the border was actually, but as we have been crossing right now, we have not been experiencing seizures of groceries and all that. So in a way, things are improving at the border post. And that is something that is quite positive coming from the current administration. And we hope to continue engaging them, especially the issue of giving the diaspora a soft landing as they go back to Zimbabwe. Because you remember that when you want to go back home, you want to go back with as much as you can pay, as much as you went for. You know, that is the only way we think people would like it. But the good thing about this administration, before we can say much, is that they are willing to listen and they are willing to engage, which is a plus. And we have not seen that during Robert Mugabe's era. So I think for our people, we have got a long way to go, but we will continue to engage the government of the day in all our cries and in all our concerns to make sure that at least we have got a common ground. And I see that happening. Right. I want to come back now to the issue of going home to vote. Zvakakosha kuti vana veZimbabwe vaende kumusha kunovhota, number one. Uyezve zvakakosha kuti vana veZimbabwe vakwanise kuvhota vari munyika dzavari. Hatisiri kuti kana zvichinge zvisina kukwanisika, vanenge vakwanisa kuenda kunovhota ngavaende vanovhota. Nauye kuti kungazoita violence kana kuti kungazoita sei, tingazvinetsa zvakanyanya tichereki naizvozvo. Chido chedu ndechekuti tigadzire nyika yedu. Mutungamiriri watimai vamunangagwa vakauya kuno kujoni takataura navo isi takaenda kunovaona kwanga kune vanhu vazhinji vanosvika zviuru zvinosvika vatingati muchirungu 5,000
ngoti idimu
vakauya kuzorivona
ngoti idimu ndanchiti ngoti idimu nekuti nemwe muteereri kana kuti batai makadaro tingotora vamajechani then tobva tadzoka kwamuri vamambeu vamajechani vatibatei kwekanguva parunhare makadii.
Ndipo makati.
Takasimba muri kupi?
Ndi kuwetu wa Chikomba, Chikomba constituency.
Chikomba East, Chikomba West.
Chikomba East.
Chikomba East, aiwa, tinofara zvikuru kana muchinge muchitibatawo muri kuchikomba muZimbabwe muGibbs kuchikomba.
Mm-hmm.
Mungatudza kuti zvii zvamuinazvo zvingapakurirwa vana veZimbabwe pane ino nguva?
Ndiri kuti ini bere bere harimbobva rakaita mbudzi. Takava nezano kwemakore 37. Saka zvinoreva kuti vamunanga kubva kupinda kwavaita hazvichinjisi tanonzi ZANU-PF. Vanhu vari kunze vanoda kukupinda muno mune mabhizinesi avo vanotarisa zita riripo vona rakanzi ZANU-PF. Saka zvinoreva kuti vachangove nekakutya kavanga vainako kaya, nekuti uyu musangano uyu hautendeki unogona kuchinja terwaivi at any time. Saka hatingave nechivimbo chekuti vamunangagwa vachatichinjira zvino nekukurumidza. Saka isitoti izvozvo chinonetsa muno munyika ndechekuti hatizivi kuti pane mutemo here unoti kana election ikaitwa ngaaiwe ipapo kana kuti ingaizotaurwa after 3 months marizotichiva ari maresults, nekuti tiri kurangarira kuti pane maelection akaitwa 2008 akahodhiwa for 5 weeks pasina announcement yaitwa. Zviri pamutemo here izvozvo? Saka zvinotiretsei kuti titi isusu tichave ne-free and fair election iichitungamirirwa neZANU-PF, nekuti vanhu vakanga varipo panguva iyoyo kahodhiwa maresult for 5 weeks ndivo vacho futi varipo ivavo. Chinongoripo mutauko unongoripo ndokuti vamugabe hachisipo, asi bere. Ndatenda.
Thank you so much, Gibbs. What Mr. Majachani just said is that a hyena will remain a hyena. It will never change into a goat.
Yeah.
And bere harishanduke kuve mbudzi. And then he's saying that the same ZANU-PF, the same party that ruled for 37 years, is the same party that is still in charge. So he thinks nothing will change. And he said investors will be scared of the name ZANU-PF. Once they hear that ZANU-PF is still in charge, they will be scared of whatever happened in the past 37 years. And then he says the other issue that's troubling is the withholding of elections in the 2008 elections. He says election results were withheld for over 5 weeks or for 5 weeks. And the same people who did that are the same people in charge and in power. So he thinks that the 2018 may be a repeat of what happened 10 years ago.
So we've got some people that are sending messages on Facebook.
Yes.
And one of them is Franklin Guda. He says, I'm watching you guys from China. That's far away, right?
I'm in China now.
Yeah, so we're being seen there.
Yeah.
Then there's Max Manika in California. He says, hello, guys. And then Rest Nyoni in South Africa, that is Johannesburg. And then we've got Florence Moyo in Cabs, in Botswana.
Yeah.
Then Miriam Lisonga in Chitungwiza. The same, and then Professor Pedro in Cape Town. Then Lisonga Tife in Chitungwiza. Achimwene Manyanza in Checheche Chipinge. How is Chipinge there? Then we've got Isaiah Kakura Mamba in Botswana. So we are happy that we are having so many people from different places. And in DRC, we've got Nixon Chingwena in the Democratic Republic of Congo.
There is one here, Benevolence Nyati, who says, I'm watching from Cape Town. And the other one is Chamunorwa Chiangwa, who says, Ahoy. And Chiangwa also gave us a number. I don't know which country this number is. It's 00962.
Oh, 96 should be somewhere.
5504. Then he sent another number. It's longer now. 00971. 5096 0800-250-5504. And then there's Jonah Gwanzura who says, fair. Then Chamunurwa Chiangwa, oh, that's the same guy. He says, watching from DXB. DXB, where's that?
What's DXB?
I don't know. Yes, and he went on to say, I'm African youth leader here. I need to speak to my youth. Give me a chance. And then there is Colin Kodza Murodza, who says, Varume kunyeperana atidi, murwere wedu, Zimbabwe, achiri kuda chiremba, kuchinja driver, apana chama gona, situation is still the same, batanai, vanawe Zimbabwe, tisununguke, topera tosine na mui. That's Colin Kodza Murodza. He says, Zimbabwe is a patient. It still needs our care. So let's unite.
Nurse it in a certain way. Yes. So and then we've got Bernard Masenda in Newcastle, KwaZulu Natal. Then we've got Ngwani Mupa in Wolverhampton. That's
London.
That's London, right?
I think.
And he says, hi, guys. Then let's go first on Mr. Mambeu, and then we go to Chimutu. So, Mr. Mambeu, are you actually canvassing for the diaspora vote? Very briefly, say 1 minute.
We are still canvassing for the diaspora vote. That is a fact. But what I want to remind Zimbabwe is that Zimbabwe is not for ZANU-PF, it is not for MDC, it is not for DARE, it is not for ZPP. Zimbabwe is for Zimbabwe, and it will remain that forever. And we must understand that politics is going to continue to divide us if we are not careful. And we must understand that ZANU-PF is a political party just like NDP. And if ZANU-PF delivers, it doesn't really matter the color of the cake. That cake is the mice. I think that's very important. And people must not say because ZANU-PF investors will not come. We have seen already changes that are happening within the country. White farmers are coming back. And we have got people like Gambri Rushumba, our chairperson at Zimbabwe Ethical Forum. We have never set foot to Zimbabwe for 15 years. Who has managed to go to Zimbabwe and come back unarmed? An attack that we could never do that.
Thank
before.
You very
but
much.
And we have got to change our mindset and get a positive mindset and continue.
Thank
to
you. Thank you, Mr. Chimambeu. Let's go to Mr. Chimutu. Just 1 minute, looking at the issues that are actually affecting you guys in the diaspora. One of them is certainly this election issue. So now, are you guaranteed, you guys, that you're going to cast any vote? Or is just some kind of cheap talk that you may actually you have that kind of vote?
Sekutaura kwaita Mambeu, tirikurudzira kuti vanokwanisa vari mudiaspora kuenda kumba kunovhota ngavaende. Asi chido chevanhu vemudiaspora ndechekuti ngatitenderwe kuvhota tiri kunyika dzatiri. Because kana hutungamiri wenyika huchida kuti tiendese mari kuZimbabwe, titange mabhizinesi, tiende kunoshanda kuZimbabwe, vanofanirwa kutivakidza nekutipa watingati mapolitical rights. And hapana right inodarika kuti tivanewo mvumo yekusarudza vatungamiri wenyika yedu. Saka zvakakosha izvozvo. Asi ndoda kukurumidza zvekuti nditaure kuti I think from this program munokwanisa taona kuti nyaya yetrust ndo iri kunyanyonetsa. Vanhu havasi kutrusta utungamiri hweZANU-PF wane zuro. Izvo zvaita kuti vamunangagwa kugamuchirwa kwavo kunetse. Saka ndo panoda ma reforms atati chitaura kuti ngavakurumidze kuita ma reforms, ma electoral reforms, ma media reforms. Toona change kuti MDC vakupiwawo 30 minutes 40 minutes pa TV vachitaura. We apa vakupiwawo nguva idzo vachitaura. Tikaona ma changes akadaro zvinoisa confidence muwanu.
Thank you very much, sir.
Asi election ndo chinhu chandingati holy grail yekuti hapana chakanyanya chinochinja muZimbabwe pasati paitwa ma elections ari free and fair.
Gibson, nazwa kuti vamambeu vaenda. Asi point yavanga vachitaura yanga iri yekuti mutungamiri wesangano ravo vaGabriel Shumba vakwanisa kuenda kuZimbabwe vakadzoka kuSouth Africa vasina zvaitwa kwavari. Vachikurudzira vana veZimbabwe kuti aiwa zvinhu zvachinja, vakwanisa kuenda kumusha uchidzoka. Saka vanokwanisa kuenda kunovhota, endai munovhota. Zvimwe nokuti dzimwe nguva zvokuvhota muri munyika dzamuri zvinogona kuramba.
And then we've got Ilan Elkaim. This guy used to support Islanders Football Club. I know him personally. So I'm seeing that you're watching us live. Thank you so much, Ilan. And then we've got Bernard Masenda as well and Alan Kumbo. So I think so in
Ilan,
this program...
I just support Islanders. Now he supports Dynamos. He used to support Islanders.
Oh, yes.
Now he supports
Timber. We'll call him. He's a, he's
you who says that.
It's all over, right?
Yes.
So we don't have any extra time here.
No extra time. But if it was the Islanders versus Dynamo,
maybe
extra
there could
time.
Be something, yes. Sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guest this evening, Dr. Victor Chimuntu of the Zimbabwe Yatsoka, Maibwe Zimbabwe, and Mr. Tino Mambeu of the Zimbabwe Exiles Forum. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C. Bye-bye.
Jonga Kandemira Ashtaiwa Zirongwa, Studio 7, Zhaka Miraimi, Mara Zhaka Naka. Thank you.